A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 8th, 2016, you're listening to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are speaking about the politicization of food aid, especially in the rural areas. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz Monday through Friday at 8 o'clock p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Panopa China Chemadzimai, don't forget.
Olosine lobo mama yiko lapho isidibana khona uhlelo lwethu asihluzeni bo mama sikhona njalo ebulenjini. We are on the internet on www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages as we are live streaming right now. So if you haven't done so, please go to voashona.com, voandebele.com, and you can live stream with us right now.
Sikhona njalo ebulenjini be Facebook.
Tonight on the Women's Round Table, we are looking at the politicization of food, especially in the rural areas. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, the Zimbabwe Human Rights Commission yesterday actually tabled a report that confirmed that there is politicization of food in the rural areas, where members of the ruling party, ZANU-PF, are receiving preferential treatment in comparison to members from the opposition.
Yes, PJ, and the report went on further to say that ZANU-PF leadership in the rural areas were politicizing the distribution of not only food, but agricultural inputs, also other forms of aid in five districts, namely Bikita East, Mazowe Central, Muzarabani North and South, and Buhera North constituencies.
And the Women's Roundtable were not able to get the view of the ZANU-PF on this issue.
Yes, PJ, so we want to hear from you, our listeners and viewers, if you're live streaming with us on Facebook, on VOA Shona and VOA Ndebele. We would like to hear your views, PJ.
Yeah. Mesithe nganye siyawo player uCynthia. Hayi kungasenani. Siyalemukela kuhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho isikhangela khona udubo lwendlala olubhahileyo elizweni nxa sikhangeleke ukuthi omama bona yibo abahlukumezeke kakhulu ngodubo lolu lwendlala kanye lokwabelwa kokudla ikanti ke izolo lokhu bekusethulwa ireport ye commission le ebona ngezamalungelo oluntu I human rights commission ilapho yethu lekhona I report yayo iveza ukubana emaphandleni ikakhulu lapho kusabiwa izinto ezinjengokudla izinto zokulimisa lolunye nje uncedo olumele luphiwe uZulu oluyabe luvelela kuhulumende eluthole kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe njalo emazweni aphetshe ababezama ukuncedisa kulolu dubo lwendlala. Uthi ke kungafika ke ukudla lokhu ngasemaphandleni ikakhulu kwabelwa labo abasekela ibandla linye elizombusazwe elezanu PF. Ikanti ke abamabandla ehlukeneyo aphikisayo bathi bona bakhala ngokuthi hayi kabalutholi lolo ncedo. Yikho ke sithi asiyihluzeni bomama, kwenziweni ke nxa sibhekane lenhlupho ezinje khona ngapho ngasemaphandleni. Njalo lisitshele lokuthi lina udubo lolu luphatha ngayiphi indlela. Yeah,
aiwa PJ Iroidama nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekupiwa iyo chikafu kwevanhu nyanya kumaruva kwatiri kunzwa isu PJ kuti vanotsigira sangano re kana bato re Zano PF ndo vari kupiwa chikafu vanotsigirawo mabato akadai se MDCT nemamwewo anopikisa vari kunzi ivo havasi kuwana chikafu. Uye zvetakaona nezuro sangano re Zimbabwe Human Rights Commission richiparura iro gwaro ravo ravaita kuti ichokwadi ndo zviri kuitika kumaruva. Vakataura ivo kuti pane nzvimbo dziri kuwanikwa zvichiita izvi dzakadai se Bikita East, Mazowe Central, Muzarabani North ne South ne Buhira North. Saka kana muri ikoko madzimai nyanya titsanangureyo kuti zvii chaizvo zviri kuitika kunyange kwamuri ikoko kunharaunda kwenyu mungange muri kudotito mungade muri kukupi fonai mutitsananguro zviri kufamba sei panyaya dzechikafu nekuti tinoona PJ kuti vanozonyanya kuoneka vachimanikidzana madzimai.
Yeah.
Nekuti mwana akanzwa nenzara haende kuna baba achivunza kuti nhasi tinodyei anoenda kuna amai. Saka tiri kuti nhasi ngatizeyei tione kuti zviri kufamba sei uyezve pangaitwe sei kuti zvinhu zviwanikwe zvichisanduka.
Sibe lethuba elihle kakhulu elokuthola unkosikazi Petunia Sibusisiwe Chiriseri ongomunye wamacommissioners kuZimbabwe Human Rights Commission. Yena ke nguye othule ihlolisiso kumbe ngithi impumela yenhlolisiso abayenzileyo ezigabeni ezihlukeneyo ezeZimbabwe. Bebona ukuthi vele ukwabelwa kokudla lokhu kuphatha kakhulu omama njalo kwabelwa ngokungalingananga. Siyakwamukela kuhlelo lwethu Nkosikazi Chiriseri.
Siyabonga.
Ye. Yeah. Ungasichazisela nje ngamafitshane ukuthi inhlolisiso yenu leyi ifumaneni.
Ukuthi inhlolisiso yethu leyi?
Ye. Yeah. Nxa sikhangele ukuthi udubo lolu lokwabelwa kokudla ikakhulu kwabesifazane.
Ye. Yeah. Kakhulu. Ukwabelwa kokudla kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bazwisise amalungelo abo.
Yeah.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabomama bazi ukuthi silamalungelo esiwanikwe yi-constitution yethu yeZimbabwe le esayivotelayo sathi yena ukuthi kunelungelo lomuntu wonke osemhlabeni wadalwa nguNkulunkulu ukuthi azuze ukudla okukwanileyo. Lokho sikuzuza emthethweni omkhulu esithi i-constitution ku-section 77B. Ngizasica ukuthi khonapha i-constitution iyasi cebisa ukuthi wonke umuntu ule right to sufficient food. Wonke umuntu ulelungelo lokuthi azuze ukudla okukwanileyo loba ngumama loba ngubaba. So kwadlula lokhana kwakuthiwa hayi ubaba kumele aphiwe ukudla okuningi, kumele aphiwe inyama eningi edlula abantwana bedlula yabomama. Hayi, i-constitution yethu ithi wonke umuntu kumele abe lelungelo ye-equality le non-discrimination. Lokho kutsho ukuthi simele sinikane ukudla okukwanileyo endlini, umama, ubaba, abantwana, loba ngolimeleyo umntwana kumbe ngumama olimeleyo, wonke umuntu lilungelo lwakhe ukuthi anikwe ukudla okukwanileyo. Akunani ukuthi ngumshona, ngumndebele, akunani ukuthi usupporta iphi party kumbe usupporta iZANU PF kumbe MDC kumbe iZIM PF kumbe whatever party, zonke iparty, wonke umuntu oyisidalo saseZimbabwe njalo ohlezi esihlabathini yalapha eZimbabwe ilungelo lakho
ayiwa
so nxa i-government yethu i-Minister of Public Service Social Welfare i-distributor ukudla kumbe singathi laphana nxa benika ukudla ngenxa yokuthi anti phela kulendlala kulezi ukudla kuhanjiswa esigabeni wonke umuntu lulungele lakho ukuthi azuze ukudla okukwanileyo
Ayi watinotenda tinokuchingamidzai
kakhulu izolo
ama
public officials zethu wonke ama NGOs zethu wonke kumbe ama political parties ama MPs ama councillors ama traditional leaders osaduku ama chiefs zethu izinkosi zonke zaseZimbabwe zizwisise umthetho wona lo section 77
aiwa tinotenda mai chiriseri tokuchingamidza iyi zvakare tongoti mumboti dambu murimi rwamai zvamanga muri kutaura nekuti ndanyanzanzwa padiki diki asi pane vamwe vakateerera vangada kunzwa kuti vatiiko mai chiriseri nyanya panyaya iyoyi yechikafu takatarisa madzimai
chokwadi tiri kuti isusu madzimai ndiwo musimboti wemusha saka constitution yedu bumbiro redu remutemo rataka pumirana seZimbabwe rinotaura iro richiti muna section 77 kuti imvumo yemunhu wese kuti apuwe chikafu chakakwana section 77 inoti right to food and water munhu wese apuwe chikafu zvikuru madzimai nekuti kudhara taisimbota ai madzimai nekuti ndiimbabika ndinofanirwa kushota zvachinja bumbiro redu romutemo rakatarisira kuti munhu wega wega apuwe chikafu chakakwana kunge ndiamai kana kuti vana kana kuti ndivana baba munhu wese ngaabatwe zvakafanana nekuti izvozvo futi zvinotaurwa pasection 56 kuti munhu wese ane right to equality and non-discrimination. Izvozvo zvinoreva kuti hapana anofanirwa kusarudzwa nokuti kana kuti rurimi rwaamai rwaanotaura kana kuti pati yaanosapota kana kuti mukadzi kana murume aiwa hapafanirwe kusarudzana wese munhu imvumo yake kana kuti tingati chiko iright yake yekuti apuwe chikafu takakwana
tinoona nezuro makange
taura panapa
taura yenyu
saka Minister of Public Service Labor and Social Welfare iwanga vachimbo tenderera vachitibatsira zvikuru hurumende yedu ichipa vanhu chikafu saka tiri kuti kuma public officials edu ese kana ari ma NGO kana ari ma political parties kana ma NP kana ma councillors tiri kuti munhu wese anzwisise kuti hazvina basa kuti munhu ndiwe political party ipi kana kuti sangano repolitic ipi munhu wese ane mvumo ikodzero yake kuti apuwe chikafu chakakwana kudya kwakakwana kunopuwa vamwe vese izvatanga tichitaura
aiwa tombokubatai muromo ipapo
maerana nebumbiro redu remutemo ratinoti the constitution of Zimbabwe amendment number 20
aiwa tinokutendai mombobata henyu makadaro tine muteereri wedu wekutanga amai mbuya matizorofa makadii mbuya
ndofara hangu makadiwo
aiwa tiri wadii mombotitsanangura kuti kwakamira sei kwamuruko uyezve muri kupi
tiri kuno kwachii
ehe kwakamira sei panyaya yechikafu
nyaya yechikafu chikafu chinobuya topiwa nemadhonasi asi chinoita zvokusarudziwa kuti ava ndevezano ava ndevemdc saka ndo ivo vanobuya vachiti hamufaniri kusarudzana mofanira kungopana chikafu hazvinei kuti wakafuma kana kuti wakarima kana kuti wakadini asi isu katasara toga tisari toita izvozvo Tondosara to tosarudzana.
Mhm.
Kuti chikafu veMDC havapuwi chinopuwa vezano.
Mhm. Ameno kana pane zvamamuri kuda kuvhunza tina maichiriseri vesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari ipapa panhare. Munogona kuvabvunzawo zvamuri kusangana nazvo ikoko kumamisha zvamunokwanisa henyu.
All right. Tongoda kuvabvunza izvozvo kuti zviri kuitwa zvinotendegwa here kana kuti hazvitendegwi.
Amaichiriseri.
Uye pangaitwe sei kana vachinge vasangana nedambudziko rakadaro.
Mabvunzo vakanaka saizvo. Nokuti nyangwe vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe, baba vedu President Robert Gabriel Mugabe, His Excellency, vakataura ivo nemuromo wavo kuti hapafanirwe, hazvibvumidzwe kuti paite munhu anosarudzwa maererano nepati yaanosapota. Nokuti mwana weZimbabwe, mwana weZimbabwe, anofanirwa kupuwa chii? Kudya kwakakwana. Zvisinei kuti mukuru kana mudiki, murume kana mukadzi, kana kuti pati yaanosapota ndeipi. Izvozvo takatozvitaurwa nababa vedu, President Robert Mugabe, vachitarisira kuti mhuri yeZimbabwe yese iwane chikafu, igute.
Mhm. Asa maichiriseri, ndo zviri kuitika here?
Kwa mubumbiro redu remutemo.
Mhm.
Mutaurire vana kana vari kuvakaterera ipapo kuti ngava tsvage bumbiro redu remutemo rinotaura iro muna section 56 kuti munhu ane kodzero yekuti asasarudzwa, abatwe nenzira yakafanana nemumwe munhu. Uye moti vana vaverenge futi muna section 77B inototaura maererana nezvekudya kuti munhu wese ane yatinoti right to food and water, right to sufficient food. Saka munhu wese ikodzero yake zvikurusa isusu takura vana mbuya. Ndiri kunzwa mbuya muripo chaizvo, tinokutendai nokubatana nesu paprogram ino. Section 82 ndeimwe futi inoita sei, inochengetedza vechikuru. Nokuti munhu wese achakura karimwe zuva. Saka constitution yedu, umbiro redu remutemo yeZimbabwe rinonyanya kutaura ipapo marights of the elderly. Kuti vana mbuya vakura zvikuru, nana sekuru vakura, ngavachengetwe nenzira yakanaka, vachipuwa chikafu chakakwana. Zvisinei kuti havana kuenda kumusangano kana kuti vaenda kumusangano kana kuti ndovepati ipi. Saka mabvunzo mubvunzo wakanaka chaizvo. Zvinhu zvatofanirwa kudzidzisana munharaunda dzedu izvozvo kuti munhu wese azvizive. Saka nezuro Zimbabwe Human Rights Commission yanga ichitaura naizvozvo, ichitaura zvikuru kuma public officials edu vakabata vana MP edu, vana makansela zedu, kana kuti vana sabhuku, kana kuti machiefs edu, yanga achikurudzirwa zvikuru kuti titeerere zvakataurwa nevakuru venyika yedu, ivo His Excellency baba vedu President Robert Gabriel Mugabe.
Mhm. Tokutendai maichiriseri. Mbuya, handizivi kuti magutsikana here nezvataurwa izvi kana kuti ndare dzinenge dzabva dzadonha. Please stay on the line, Mrs. Chiriseri. Mbuya, nhare dzavo dzinenge dzatidonhei ipapapa. PJ.
Mbensiti ngiyakubuza Nkosikazi Chiriseri kuti nxa uthe wadubana lodubo lonalolo usemaphandleni, wenzeni ke njengomama ukuze wenelise ukuselela imuli yakho?
Kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi uripotwe khona lokho. IZimbabwe Human Rights Commission imelele khona lokho. I feel NGO ukuthi abantu kube bangayesaba ukuthi hayi sebephula umthetho kumbe sebelwisana lohulumende, hayi
Yeah.
Zimbabwe Human Rights Commission izele imelele ukuthi isebenze nomuntu weZimbabwe wonke kusukela ku government kusiya phezulu kusiya ulo ophansi phansi. So kuqakathekile ukuthi abantu ba reporte kuZimbabwe Human Rights Commission ukuthi ay sina endaweni yethu kunje ukudla kuhanjiswa so.
Mm-hmm.
So iZimbabwe Human Rights Commission iyanikwa ke amandla iConstitution yeZimbabwe ukuthi ibuye izokhangelisisa izohlolisisa inhlolisiso leyo ibisi siba yiyo eza siyabalanda bona laba kumbe ngama political party members ngama political party leaders iConstitution iyasipha amandla ukuthi sibalande sibaxwayise ukuthi hathi hayi madoda mankazana lapha lilahlekile umthetho ume uthi asakhane nini njengezakhamuzi zaseZimbabwe sigcina nenini njalo siyibumbe ilizwe lethu eligcwele uthando ayikho lokulwa nokuzondana nokuncithana nokuhwaba ana lokho vele iconstitution yethu ayikufuni
ayikuvumeli lokho bahamba khonapha ecingweni nkosikazi bamba khonapho ecingweni nkosikazi siyakubonga ngethuba elihle olisinike lona ukuthi sikhulume lawe Mavela Zulu omunye umlaleli
ehe mumbo batenye makadaro mai chiriseri maita wanda makadito kuchingamidza hi pachirongwa
no fara dzimwa penyo ikoko
ehe muri kupi maita wanda
maita wanda kwatsapte kumanchaneni
okay aiwa pakanaka chitibatiseiwo kuti kwakamira sei ikoko kumanikaland takatarisa nyaya dzechikafu muri kuchiwana here uyezve zviri kufamba sei
aiwa kanzela wedu ari kupa hawanhu chikafu zvakanaka vanhu vakuita zvemapati
ah zvinofadza kunzwa izvi taurai kuti kanzela wenyu ndiani vamwe vanzwewo kana tiri kunzwawo vamwe vari kupa maripoti akanaka kudai vanoitwa ani kanzura wenyu ndewepati ipi uyezve zviri kufamba sei
kanzela wedu ndewezanukf ndewamhuri yengwe
ehe
asitatikumbiroka
taurai henyu
tatikumbiroka kuti vanhu vacho vari kupiwa vashoma zura izvi
ehe saka inini kwamuri uku chikafu vanhu vari kuchiwana asi vashoma hapana kunzi uyu ndewebato iri kana weiri
aiwa hakuna zvakadaro asi vanhu vaitorwa pabhuku vanenge vari vashoma
aiwa pakanaka ipapo tinotenda maita wanda zvinhu zvakanaka kunzwawo kana munhu ari kuitawo basa rakanaka ngazvitaurwe
chikoro sho
ehe muve nezuva rakanaka
aiwa nesuo titagirewo zvemabasa hamudi vanosaira so
here aiwa tazvinzwa maita wanda tichamboonaona kuti zvakamira sei asi tinotenda kunge makamuinesu paro pachirongwa chedu
zveshuwa kamwana asingachemba anofira mumbereko
aiwa iroida mashu PJ, a very interesting take there from Maita Wanda. She's calling us from Rusape and she's saying in her constituency, her member of parliament actually, you know, is giving food equally. It doesn't matter whether you're ZANU-PF or MDC and he belongs to ZANU-PF. So, you know, we were just saying to her that this is good. When somebody does do something right, it's good to report about it.
Yes.
And Mrs. Chiriseri, you were listening in. What can other people learn from what we're seeing happening in Rusape?
I think that councillor or that MP must be commended highly because they understand their constitutional mandate. And we really commend them very highly. And we continue to speak to other MPs, to other councillors, to other political party leaders, to respect our constitution, let's respect one another, and learn from this exemplary ZANU-PF MP in Rusape that Maita Wanda is talking about.
Thank you very much.
This is the right thing to do, and it pleases God. Because the Bible says righteousness exalts the nation, but sin that reproaches people. So corruption and greed are a reproach to the people of Zimbabwe. So we are very grateful for such ZANU-PF MPs doing the right thing. So keep it up.
Thank you very much. Please stay on the line. We're just going to take another caller, PJ, if you can go ahead. And then I have a few messages that we have on the VOA Shona page, because we'd ask people to contribute. And there are a few numbers here of who to call, but you go ahead.
Yeah. Siyawamukela mnewethu Mayembe.
Hayi, ngiyabonga mama ukulalela umama uChirifere khulumo.
Yeah. Eh, ufuna ukupha wakho umbono.
Ngena kubo mama sokungani ngiyaba bange lomthuli.
Hayi, sesikuvumile. Siyaxolela okwalamhla.
Hayi, kulungile mama. Hayi, umama uChirifere angaza khulume njani. Kodwa ke ekuphiweni khonapho ukudla hayi akungeke kutshintshe lutho.
Yeah.
Yeah, hayi lapho sivile. Angakhuluma umama uChirifere akhuluma zaphofe awu. Agudwe ngamadola, hluzu kamadola, hayi akutshintshi lutho.
Kungani usitsho njalo? Yena ngimbuzile umbuzo omunye othi nxa uthe wehlelwa ludubo olunje uye ngaphi, uye reporter ngaphi? Yena wathi nanana ukhululekile ukuthi uye emahofisini abo. Kumbe any of the commissioners ubatshele ukuthi enana.
Sorry, singabonga ngama office abo engaba khona. Sibe kwazi ukuthi angapi. Ngoba nxa ngaphandle kwalokho hayi akukho konye indawo ongaripota khona ngaphandle kubo bona.
Ye, utsho njalo unkosikazi Chirisiri. Uyazizwela lawe unkosikazi. Hello.
Ngenxa yokuswelakala kwemali, ama-ofisi ethu akasifanabeli indawo yonke yaseZimbabwe. Kodwa sikhona eHarare, sikhona koBulawayo, sithandazele ukuthi sibe le mali ekwanileyo ukuthi sicwabalale sibe kuma-provinces wonke lama-districts wonke. Kodwa engizakwenza okwangaphezu ukuthi nginika abantu ama-phone numbers ama-commissioners ukuthi bathathe phansi babhale phansi uma bangayehlelwa zinkathazo ezinjalo bafone bakhululekile ukuthi bafone banikwa imvumo leyo bayinikwa ne-constitution yaseZimbabwe le esayivotelayo. Ama-numbers angikhona athi wona nxa kuyi-landline eHarare 04
Nkosikazi Chirisero, ungehlisa kancane iradio yakho ngoba siyayizwa iyenza i-echo.
Mina ngisefonini.
Hawula radio ekhona khona pheduze?
Hayi, angila radio.
Engxenye umnewethu Mayembe.
Sivalile, ngiyabonga.
Ye. Besizwa sibili senza i-echo. Ye, ungasinikeza ama-numbers, Nkosikazi Chirisiri.
Yebo. I-number, kodwa ngiqale nge-number kaGcine Sihlalo, u-Commissioner Elasto Mogwadi. Inamba yakhe ngu-0772-644-247. 0772-644-247.
Uchalimana lo.
Amanye ama-commissioner. Hello.
Uchalimana lo. Hello. Human Rights Commission.
Yeah. Ngu-chairperson. The Human Rights Commission, the Commissioner Elasto Mogwadi.
Yeah.
Kube njalo lo Commissioner Sithole. 0772-348-182. Banjalo ufona ku-landline. I-Harare office. Ukhululekile ukuthi ufike kunumber 144 Samora Machel Avenue. 144 Samora Machel Avenue. It's opposite the Holiday Inn. Inumber zakhonapho ngu-04-701-811. Kumbe